mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 kugumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti yave kudzosa chirongwa cheNational Youth Training Service Program. Crisis in Zimbabwe Coalition nechipiri yakaparura gwaro rinotarisa zvakadzama kuti hurumende iri kuzadzikisa here bumbiro remutemo wenyika. Hurumende yemuAmerica yambomisa kushandiswa kwemushonga wenhomba COVID-19 unogadzirwa nekambani yeJohnson and Johnson. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mana nevatatu 1543 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane gumi nezvisere zvine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 218,516. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu 600. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri 220 vafane chirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevapfumbamwe 139 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana matatu ane makumi matatu 37,330 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevaviri 34,932. Mende yakazivisa nezuro kuti dare remakurukota rakabvumidza kudzorwa kwechirongwa chevechidiki cheNational Youth Training Service Program. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Amai Mutsvangwa vakati chirongwa ichi chichapa vechidiki mikana yekuti vadzidzire unyanzvi hwemabasa kuburikidza nekumboshanda mumapazi ehurumende nemumakanzuru. Vanenge vabudirira zvakanaka muchirongwa ichi vanonzi vanozokwanisa kuwana mabasa kumapurisa, kuchiuto, kuyevakoti pamwe nekuva varayiridzi nemamwe mabasa muhurumende. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havaoni chinobatsira pakudzorwa kwechirongwa ichi kunze kwekushungurudzwa kwevanhu nevechidiki ava sezvavanoti zvakamboitika makore apfuura.
Izvi zvatobudisa pachena zvega kuti hurumende iripo iyi yapererwa haichazivi zvekuita. Vana veZimbabwe vada mabasa, vana veZimbabwe vada ugaro hwakanaka, vana veZimbabwe vada kudya vachiguta, vana veZimbabwe vada kufara vakasununguka munyika mavo. Havadi zvese zvekuda kufoswa kumanikidzwa kuita zviri zvisingaitizvi. Vana veZimbabwe vana vanoda budiriro yenyika nekugara zvakanaka kwevanhu kumanharaunda kwakasiyana siyana. tinotarisa kuti iyo youth service yanga imboripo chicha yakaburitsa yakaburitsa vanhu vane utsinye yakaburitsa kupondwa kwevanhu yakaburitsa kuparadzwa kwezvinhu kubiwa kwezvipfuyo kubiwa kwezvinhu zvevanhu kunzvimbo dzakasiyana siyana yakaburitsa ruvengo yakaburitsa zvimwe zvisingataureki zvakawanda zvakaitika kunyanya kuvechidzimai vaitrena ukoko munoziva macases akawanda akabuda enyaya yekusabatwa zvakanaka kwevanasikana kumatraining centers ikoko zvakawanda zvakabuda zvisina kunakira vanhu zvisina kunakira vanhu vanogara munharaunda asi zvichinakira ivo vanenge vachiita zvinhu zvakadaro pavanhu saka tinoona kuti hurumende haisi kuziva zvokuita nyaya yekuti havana chivimbo kana kuti havana program yenyika ingati nyika ifambire mberi
asika vasachwayo tiri kunzwa kuti chirongwa icho chekudzidzisa vechidiki chinopa mikana yekuti vazodzidzirawo mabasa uye kuzokwanisa vange vachiwana mabasa chii chakaipa ipapo
mukoma joka ZANU-PF haisi bato idzva kuvana vezimbabwe mbiri yekunyepa yezanupf inozikanwa pasi rose mbiri yezanupf yekuita utsinye kuvanhu saka zvino zvavakutaura izvi vana vezimbabwe varikutoziva kuti mai ava vaitaura ava kutotaura manyepo number one number two kuda kuona kugadzira vanhu vanozoshanda semilitia nekuti varikuziva kuti election iri kuuya vanenge vasina dhoo vanozviziva kuti havamire napurezidendi Nelson Chamisa
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford fachayo vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 sachigaro wezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira usango vanoti vanotambira nemufaro danho ratorwa nehurumende vachiti zvinosimudzira nyika pamwe nekuwanisa vechidiki unyanzvi hwemabasa vacharombira usango varamba mashoko ekuti chirongwa ichi chinodzidzisa vechidiki kuita zvokushungurudza vanhu vanopikisa hurumende
chinhano chakanaka zvikuru chavaita nokuti zvinhu zvakazvimuripo before saka tinoda kuzvitenda nokuti tichitarisa dzimwe nyika dzatinoona dzine development iri mberi kwedzidu uye tichitarisa kuti development yacho yemunyika imomo sei ichizosvika pairi nhasi zvaitwai zvine government zvinhu zvinoratidza kuti nyika yedu negovernment yedu yatinayo inoridzwa nakomuditi makagwa ii government ine focus tikatarisa nyika inonzi israel tikatarisa even nyika dzavakada zvakada vana iran kana kunana america nekuno kunana canada kwese kunana uk kune anonzi makadhesi makadhesi aya anenge achiinvolva kuti vana vanogona kuti vanichori kuhigh school ii ndakatozoona kuchero kuno kwachiri kana kuri kuprimary chaiko chaiko vana vanosvika kumagrade 6 grade 7 vanototrainwa kutanga kutopinda muair force vari grade 6 grade 7 its an employment creation again yaitwa napresident negovernment yavo zvinhu zvokuti munhu woga woga muzimbabwe anofanira kutenda
asika kune vamwe vari kuti chirongwa icho chevechidiki ichi idanho rezanupf rekuumba naro havari kuti mamilitia vanhu vanozopedzisira vakushungurudza vanhu zvikuru tatarisana nesarudzo idzi
kana ichi hachina asi maona here kana mukaverenga zvanyogwa kunzi vanhu vano vachitrainiwa kumadifferent programs saka kana munhu achidzidziswa kuzoita makanika kana achidzidziswa kuzoita electrician kana kudzidziswa kupinda muairforce kutadzidze kuti maairforce technician and all other things zvinopindirana chiine kune nezviri kutaurwa nevamwe vekumdc kuti imilitia
vari kuti ivo vaizviona makore adarika vechidiki vava vanenge vatrenwa ikoko vachishungurudza vanhu
tinozivawo kuti kana tikada kutaura kuti kana zvava zvemilitia ezina remdc yakazotorwa nachamisa harina focus havana muono vachamisa nemdc yavo yavanolida nevanhu vava vanolida havana muono chero chinenge chiitwa vanoida kuchisi kuti chinhu chizviri nekuti kana munhu achiverenga zvaverengwa namaishakwa zviri kupindirana chine militia ivo kwavo kumdc asi tinoziva boka rinonzi revanguard vanoitii vanguard
avo vange vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira usango vari parunhare kucanada najonga kandemiri westudio 7 sangano rinomirira vana mukoti rinoti harizi kufara netano rehurumende rokumira kubhadhara mari yekushanda usiku yaipiwa vashandi vose vezveutano richiti yave kupa mari iyi kune vanenge vashanda usiku chete. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati sangano ravo rinoshora chose danho iri. Iro ravati riri kuya panguva iyo vashandi vezveutano vari kutarisira kuwedzerwa mari yemuhoro.
Hatisi kuwirirana naro tirikuti haisi nguva. Nguva yacho yavada kuzviita it's ill timing, inguva isiyo. Ngavamboti vega, ngavambosiya, ngavatowedzera mari, vambosiya kubata. Ata tumari tushoma tukakara tukukiwa wa shandi nekuti izvi zvinobva zvanyanya kukonzeresa bombozozo muzvipatara.
Vachinyora padande mutande ravo Twitter, munyori webazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati hurumende yakatora danho rekuti imire kubhadhara mari yekushanda usiku iyo inobhadharwa vashandi vezveutano wose zvisinei kuti vashandi ava vanenge vashanda usiku here kana kuti kwete. Ramangwana wakati danho iri rakatanga pakutanga kwemwedzi uno uye richabatsira kuti hurumende ikwanise kuchengetedza mari. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Paulina Skosana vanoisa chigaro weHealth Services Board kana kuti HSB. Asi mukuru mukuru weHSB amai Ruth Kaseke vakaudza sangano rinomirira vashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council munguva pfupi yapfuura kuti bazi rezveutano range ravai kuvandudza mapirwo emari dzevanenge vashanda usiku. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vaudza Studio 7 kuti havasati vave nezvekutaura pamusoro pedanho iri sezvo sangano ravo risati ragara pasi kuti ribude nechisungo chakajeka. Vakambo vegurukota rezveutano uye vari nhengo yeboka reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati danho iri rinoratidza kusafunga zviri mberi kwehurumende vachiti vashandi vezveutano vagara vachitofanirwa kuwedzerwa mari dzavo dzemuhoro.
Mayoke wega zvagara ari kubatwa zvishomanani havana mari yakakwana. Vanotori nemaneba distis agara zvitoripo akangosiyiwa akahenya asina kugadziriswa. Zvinozovaita izvi zvichakonzeresa kuti izvo vasevenzi vezveutano vasiye mabasa. Vamwanosiya vachienda kunze kwenyika kunonga South Africa kunonga Britain pane dzimwe nyika dzakachenjera dziri kukwezva vasevenzi vemuhealthcare delivery system. Dziri kutora nemaprogramu okuredza vasevenzi kubva muZimbabwe. Tichaona vazhinji vachienda ikoko nyangwe vaya vamenge vachiti toda kugara tisevhe nyika yedu tichaona vachisimudza maoko vachienda.
Nhengo yeMDC team dare reparamende pachipechikamu cheproportional representation varivo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati danho iri rinogona haro kuve risina kunaka sezvo richireva kuti kune vamwe vashandi vachashaya mari iyi sezvo vasingashandi usiku vakadai sevakuru vana mukoti kana kuti matrons muchirungu. Asi vati havaoni chakaipa padanho iri sezvo vati vanenge vashanda usiku vachange vachipiwa mugove wavo wakafanira. Vakoti vanopiwa mutero wekushanda manheru kana kuti night allowance ukuvana chiremba vachipiwa yekudaidzwa kubasa manheruwo kana kuti on call allowance. Hatina kukwanisa kubata mutevedzero wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanove zvakare gurukota rezveutano kanawo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe mativi avo sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Pave nenguva yakareba vashandi vezveutano kusanganisira vana mukoti nana chiremba vachinyunyuta pamusoro pemari yemuhoro.
Kudzanai Musengi akamirira Studio 7 ari kuBulawayo. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition nechipiri wakaparura gwaro rinotarisa zvakadzama kuti hurumende iri kuzadzikisa here bumbiro remutemo wenyika rakaparurwa muna 2013 kusanganisirawo nyaya yekuona kuti mitemo yavandudzwa. Gwaro iri rinoti pakuedza kutevedzera nekuzadzikisa bumbiro remutemo, mushakabvu Robert Mugabe vaive nani pane zviri kuitwa nehurumende iri kutungamirwa navaEmmerson Mnangagwa. Gwaro iri rinoti hurumende yavamunangagwa inoita zvanondega isingasume vanhu nezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Asi gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza Studio 7 kuti hurumende yange iri kuita zvose zvainokwanisa kuzadzikisa bumbiro remutemo wenyika vachipa muenzaniso kuwandudzwa kwemutemo weaipa neposa uye mitemo yekutepfenyura vachipa marezenisi mamwe makambani kuti atepfenyure. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Taparura gwaro ranga richiedza kuongorora zviri kuitika munyika muno maringe takatarisana nebumbiro redu remutemo renyika. Saka iri gwaro iri ranga richibuda iri barometa yekuedza kudonongodza kuti tiri kubvepi zvakare tiri kuendepi takatarisana nebumbiro remutemo renyika.
Zvii chaizvo zvamanga muchinyatsotarisisa?
Pane zvinhu zvitatu zvatanga tinyanyoongorora. Chekutanga nyaya yemabasic rights yekodzero dziri mubumbiro remutemo ijairi nekuti dziri kuimplementwa here sekutarisira kwatakaita severuzhinji rwevanhu muZimbabwe. Chechipiri tanga tichitarisa rule of law.
Zviti
utongi hurimo muZimbabwe iri kutongwa here takatarisana nezviri mumutemo wenyika kana kuti hapana kutevedzwa kwemitemo wenyika na nyika ino iri kutongwa. Chechitatu tanga tichitarisa nyaya ringe neimplementation yebumbiro remutemo idzva kuti zvatakapisa bumbiro remutemo idzva mugore ra2013 tavapapi mukuimplementa bumbiro irori idzva remutemo kurishandisa kuti ringe richiendesa nyika mberi. Saka ndozvinhu zvatatarisa izvozvi. Asi mubarometa umu mabuda pachena kuti hurumende iripo iyi yavamunangagwa iyi inozviti Second Republic iri worse pane yaivapo kare yaitungamirirwa navamugabe.
Sei muchidaro?
Vamugabe panguva yose yavaive pachigaro vakakwanisa kuamenda constitution kanokwana kuita iwo 19 times. Kechi 20 amendment number 20 yenge ya iyo yaipinza bumbiro idzva remutemo ratiinaro.
Izvi zvasiyanei nezviri kuitwa nehurumende iripo iko zvino?
Tovhura rimwe peji totipinda mudanho repiri muhurumende inotungamirwa navamunangagwa. Vatoisa kare 27 maamendments kuconstitution yedu yatinoti basket amendments. Vatoisa kare 27 masections ari mubumbiro remutemo idzva avari kuda kuti vaamend. Asivo havasati vatombopedza kana temu imwe chete vachitonga. Saka izvi ndozvaburitswa zvadonongodzwa muconstitutional barometer yedu.
Izvi zvinorevei?
Zvichiburitsa pachena kuti senyika tiri kutodzokera sure. Taifunga kuti tiri kuenda mberi maringe takatarisana nenyaya yeconstitutional democracy, asi zviri paground zvinotiratidza kuti hapana kwatiri kuenda. Tatotendeuka tikatotarisa kwatiri kubva, titori munzira kufamba kudzokera kwataive kwatakaramba kuya munguva yerudhisha, munguva yeudzvanyiriri. Ndo kwatiri kudzorerwa nevari kuzviti new dispensation kana kuti vari kuzviti Second Republic.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Kuro Bandiko rinoti kwemakore gumi apfuura vasungwa mazana mana vanorwara nepfungwa vari kutadza kubudiswa mumajeri eZimbabwe pamusoro pekunonoka kuongorora mamiriro evasungwa ava kuri kuitwa nebhodhi rinopa mvumo yekusunungurwa kwevasungwa. Herald rinoti nezuro dare remakurukota rakabvumirana kuti vana vechikoro vari pamaboarding vasabve pazvikoro zvavo pazororo reIndependent kuitira kuti vasabata kana kuparadzira utachiona hwecoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakashungurudzwa vakarasikirwa nezvipo zvavo vakatambudzika nhasi vachiri kungotambudzika asi hurumende haina kana hanya navo. Tatenda hangu rangu zvitandoitwa mazana mazana iri paPretoria pano.
Pastudio 7 apo muriseiko mese munoshanda ipapo ndinoitwa mai mashiri ndiri papolo kwani. Bavo vari kutaura nyaya yekuti iyo vanhu ngavadzingwe munikitini kuda kurimwa mombe uko kuda kurimwa sora remombe uko. Please nzwirai vanhu tsitsi, vanhu vakakosha kudarika mombe. Kana mazodaro kuti mubvise vanhu ivavo vashaite kugara nevana nguva ino chero nguva ipi zvayo, vanotsvaga pekuvaka zvekuvakisa zvachihavana. Munoti muri vanhu here, munoda vanhu vanozoda kukuvhoterai? Pedzezvo muti kana maenda ikoko vanhu vezano munoti kwanzi zvonai, tivhoterei tivhoterei. Munovhoterwa sei muchikoshesa mombe kudarika vanhu? Musadaro, musadaro imimi vanhu vezano imimi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mushonga wenhomba yeCovid-19 unogadzirwa nekambani yeJohnson & Johnson wambomiswa kushandiswa muAmerica zvichitevera kurwara kwevanhu vatanhatu mushure mokubayiwa nhomba iyi. Vana mazvikokota vezveutano vehurumende yeAmerica nezuro vakayambira vana chiremba neruzhinji rwevanhu muAmerica kuti mushonga uyu wambomiswa kuti uongororwe zvekare, vachiti mushonga uyu wakakonzera kugwamba kweropa mumusoro zvinova zvakaitika kune vakadzi vatanhatu vakange vabayiwa nhomba iyi. Vana chiremba vati vanhu vakabayiwa nhomba yeJohnson & Johnson vanogona kunzwa musoro, kurwadziwa nemakumbo, kurwadziwa nemudumbu nekuzarirwa pakufema. Izvo vati zvinogona kuitika mukati memazuva 13 mushure mokubayiwa nhomba iyi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
Nhomba iyi yambomiswa kuseenzeswa muno muAmerica, kuEurope nekuSouth Africa nemhosva yekuti pari kuda kuongororwa muchirungu yatingati out of an abundance of caution kuri akuti vada kuona kuti ma reports dzakatiri kuona yekuti kune vanhu kunyaya vechinhukadzi vari pemba pakati pemakore 18 kusvika 48 vari ku gwamba ropa nenzira isina kunaka inotyisa chaizvo vashoma shoma ivavo zvaonekwa zvakakodzera nana mazvikokota kuti pambomira kuramba vanhu vakawanda vachibayiwa tichiongorora kuti tione kuti nombai ine chokuita here nekugwamba kuri kuita ropa uku yatinoti thrombosis.
Kugwamba kweropa uku kwakamira sei? Kune ngozi yakadini kuvanhu? Chiudzewo pamusoro pemhando yekugwamba ropa kunotaurwa uku.
Mhando yekuzvimba iyi inonzi cerebral venous sinus thrombosis kana kuti CVST. Imhando yakashata zvikuru yekugwamba kweropa inoitika mumusoro umu nekuti kana munhu akaita kugwamba ropa kwakadaro inonzi thrombosis. Mushonga unogara uchishandiswa kana vanhu vagwamba ropa unonzi heparin unopiwa kuti ropa ritete rinenge ragwamba riyariya rinyunguduke rigova kunyatso kufamba zvakanaka mutsinga haukodzere kushandiswa pamhando yekugwamba kwatiri kuona pavanhukadzi ava vativaonekwa vakabayiwa nhomba iyi. Ndo saka maona kuti vana mazvikokota vataiwa ngatimbomira tinyatsoongorora kuti nhomba iyi haina nechekuita here nekurwara kuri kuita vanhu ava. Ndingade kuti vanhu vazive kuti hachisi chinhu chinonyanya kutyisa zvacho. Muchirungu tingati manhambas kana kuti uwandu hwevanhu vativarwara dambudziko rekugwamba kweropa hushoma shoma, tingati muchirungu tingati inegligible number, nekuti vangori vanhu vatanhatu chete muno muamerica. Asi muno muamerica vanhu vati nhomba yati yaparadzirwa muno muamerica yati yabayiwa vanhu inopfuura mamiriyoni masere, asi tinongori nevanhu vatanhatu chete vakaita dambudziko. Umwe chete wavo akafa, umwe ari muchipatara achirwara zvakaipisisa. Zvinoreva kuti vanhu vari kurwa dambudziko iri vashomanana pane avo vari kubatsirwa nenhomba iyi. Asi zvisinei, tinoonawo dambudziko iri riri kuonekwa zvakare kueurope uko makaona boka guru rekueurope rinonzi EMA kana kuti European Medicines Agency rakaburitsawo mashoko ekuti pane vanhu vatatu vakaitawo dambudziko rimwe chetero CVST iyoyi yethrombosis yekugwamba kweropa iyi. Asi vazoona kuti zvakuitikawo nekuno kuamerica vakushambadzirawo nekukurudzira machiremba kuti vatarisire zvikuru vanhu vanenge vabayiwa kunyanyanya vanhu vechikadzi vari pakati pemakore 18 kusvika 48 vari kunzi vanyatsokuvaongorora nekuvateerera nokuti vanhu vari kuita dambudziko vari kuita dambudziko iri mushure menguva inokwana svondo kana masvondo maviri mushure mekunge vabayiwa nhomba iyoyi. Hatisati tava neumbowo kuti nhomba iyi ndo iri kukonzera kana kuti ine chokuita, asi kuti chakachenjedza ndo chakatanga. Apa pari kushandiswa ungwaru hwekuti ngationei kuti hazvinei nazvo here.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7.
Jesu zvangu muri wanezvako.
Oliver Mtukudzi Naringo Mazingozi into yami zvakaoma sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kudzosa chirongwa chenational youth training service program. Crisis in Zimbabwe Coalition nechipiri yakaparura gwaro rinotarisa zvakadzama kuti hurumende iri kuzadzikisa here bumbiro remutemo wenyika. Hurumende muAmerica yambomisa kushandiswa kwemushonga wenhomba yeCovid-19 unogadzirwa nekambani yeJohnson and Johnson. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.